manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zvita 11/2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reMedia Institute for Southern Africa, Zimbabwe rinokwidza kuhurumende chichemo chekuti mitemo inombonyikidza vatori venhau ibviswe. Masangano akazvimirira okurudzira vemapato anopikisa kuti vaite mubatanidzwa mumwe chete wakasimba kuitira kuti wakunde ZANU-PF musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rinoti Zimbabwe yakasarira zvikuru muuwandu hwevana vanofa vari pasi pemakore mashanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reMedia Institute for Southern Africa, Zimbabwe, kana kuti MISA Zimbabwe, rakwidza chichemo charo kudare remakurukota ehurumende yava Emmerson Mnangagwa, chekuti mitemo inombonyikidza vatori venhau ibviswe. Izvo zvinoitika apo veruzhinji vari kutiwo mitemo iyi inofanira kusandurwa sarudzo dza 2018 dzisati dzasvika, kuitira kuti makambani ezvenhau asave nemativi aanorerekera sezviri kuitika pari zvino. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravo kuna sachigaro wekomiti yemakurukota inoona nezvekusandurwa kwemitemo Attorney General vaPrince Machaya, sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden maunganidze vanoti chichemo chavo ichi chave nenguva yakareba chisina anotarisa uye vanoti dai hurumende yachigadzirisa nekukasika. Vamaunganidze vanoti vanoda kuti mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act AIPA ubviswe pamwe nekuti zvikamu zveBroadcasting Services Act zvivandudzwe. Vakafanobata chigaro chemukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vavo dzaStudio 7 kuti MISA yakatora danho iri nekuda kwekuti bazi rezvekubudiswa kwemashoko harina zvariri kuita kugadzirisa mitemo iyi.
Kuna Machaya tata kutaura takanangana nemitemo miviri chete, Access to Information and Protection of Privacy Act neBroadcasting Services Act. Tichitaura kudaro nekuti ministry inoona nezvekufambiswa nekwemashoko nezvivhitivhiti haisati yapa kudare iri mitemo yayo inofarwa nge ichibviswa sekunge zvakabviranwa hurumende. Saka tinotaura chidaro nekuti tinoda kuti zvitorwe nemutsindo uye zvenenguva kuti zvifambiswe zvakakosha.
Vamwe vanotiwo hapafaniri kupinzwa zvematongerwo enyika munyaya dzekupiwa kwemaresinisi enepfenyuro dzeterevhizheni kana maredhiyo, vachiti izvi zvinofanira kuitwa nekomiti yakazvimiririra isina divi rayakarerekera. Vanotiwo vakatonyorera kuparamende vachitaura zvichemo zvavo pamwe nekuikumbira kuti iumbe mitemo inoona kuti vatori venhau vaita basa ravo vakasununguka. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamachaya panyaya iyi. Izvi zvinoitika apo paine kutsutsumwa kukuru munyika pamusoro pemashandiro emakambani enhau ane chekuita nehurumende akaita seZimbabwe Broadcasting Corporation, iyo inonzi yakarerekera kubato riri kutonga reZANU-PF. Mumwe mugari wemuHarare vaDelford Garikai vakaudza komiti yeparamende yezvemutemo kuti masangano enhau anofanira kupa vanhu vese mukana kuti veruzhinji vakwanise kusarudza vatungamiriri vavanoda.
Freedom yama airwaves, especially from our political parties. We want to see kutikana nyaya elections atanga. Toda kuona ma political parties yese pachipa mepo. Kwete kutitongoona political party A, B, I wanna kusvia, I wanna kusika kuzeta, I wanna asisi tana nyaya elections.
mumwe zvemugari wemuHarare vaHebert Komba vakatiwo pari zvino ZBC inoshanda yakarerekera divi rimwe chete vachiti izvi hazvina kunaka sezvo iri kambani yehurumende yevanhu vese.
You don't need to go and beg with ZBC to say, say musikundibudisa, say musikudai,
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pesai Rwanya, avo vakamboshandawo kuDaily News, vaudza Studio 7 kuti hurumende yavamunangagwa yapiwa chitsvambe chikuru uye nyaya yekuburiswa kwemashoko inofanira kugadziriswa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Vanoti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana vatori venhau vachimbunyikidzwa uye maresinesi achingopiwa vanhu vanotsigira bato rimwe chete. Dr. Rwanya vanoti vanobvumirana nevanhu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pari zvino munyaya dzekutapwa kwenhau nekuburiswa kwemashoko.
Totaura kuburiswa kwemashoko kwenhepfenhuro, hatisati tava nepublic broadcaster. Broadcaster yatinayo izvezvizvi ZBC nematerevhizheni ayo netelevhizheni yayo nemaredhio ayo, vese vanongosapota hurumende inenge iripo, which is not the case, as it must represent the public interest. Zvido zvevanhu kana kuti zvido zvenyika, zvido zvevanhu nezvido zvenyika, hazvisi zvido zvezanhu nezvido zvevanhu vanotonga.
Vanoenderera mberi vachiti zvakakoshawo kuti hurumende ipe marezinesi enhepfenyuro dzematunhu kana kuti macommunity radio stations kuti vanhu vawane mukana wekutaura nhunha dzavo.
Macommunity radios anovanofanira kuwanikwa kucholocho, vanhu kucholocho vachitaura kuti paya pakati wakukura hunji, isusu vanhu vedu vakaurawa, hapana zvakaitwa zviri kuno, tatikumbira kuti hurumende igadzirise nyaya yekukura hunji. Hurumende ichinzwa nyaya dzekukura hunji noti kuna isu vana Rwanya vanotaura patv kana vanhu vano vari pamuHarare kana vanhu vano vari kumasvingo, ichinzwa zvinhu zvichibuda mucholocho, ichibva zvinhu zvichibuda mugwanda.
Kunyange hazvo bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakabvuma kuti zvimwe zvikamu zvemitemo yeaipa neposa hazvichafambirani nenguva uye zvinopokana nebumbiro remutemo, hapana zvaratiraita kusandura mitemo iyi sezvo risina simba rekushandura mitemo iyi. Bazi rezvemutemo ndiro riri kutungamira kusandurwa kwemutemo uye rinoita izvi richinzwa zvinenge zvabva kubazi rinenge richishanda nemutemo unoda kusandurwa. Vamunangagwa havasati vadoma munhu achange ari gurukota mubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Masangano akazvimirira oga ari kukurudzira vemapato anopikisa kuti vaite mubatanidzwa mumwe chete wakasimba kuitira kuti vakunde ZANU-PF yave kutungamirwa navaEmmerson Mnangagwa musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nhasi, masangano aya ati sarudzo dzegore rinouya dzinogona kunetsa sezvo mauto ari kuratidza kuti angangopiwa simba rekutungamirira sarudzo achibatsira ZANU-PF nekudaro panotoda mushandira pamwe pamapato anopikisa. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano weUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust vaEdson Dube vanoti vemapato anopikisa vanofanira kusiya zvekurwira utungamiriri vobatana pamwe chete nemamwe masangano akazvimirira vadzidzi pamwe
tikoshen kuita imwe, kwete kuti munhu anongoti ane kachipoka kake apa kuti yawa coalition yakamirira wanhu. Kana nyaya idzidziri dzekuti vanhu vavo veZimbabwe vabhenefite, zvinofanira kunga zviri zvinhu zvekuti vanhu vanouya pamwe vobatana pamwe zvisingapereri pano wemapolitical parties, asi zvichienda futi kumasangano anoita nezvemachurches, masangano anomirira vagari nevamwe macivil society organizations akangosiyana-siyana. Ndizvo zvinoita futi kuti nyangwe pane ane pfungwa dzekuchichidzira vanhu kana ane pfungwa dzekuda kubiridzira election, anoona kuti chisungo chevana weZimbabwe ndechimwe chekuda kuona a free and fair election.
Masangano akazvimirira aya asvonopodza vatungamiri vemapato munyika ayo ane mibatanidzwa mitatu yakasiyana-siyana inoti MDC Alliance inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai, CORD inotungamirirwa navaElton Mangoma neRainbow Coalition inotungamirirwa naAmai Joyce Mujuru. Mutauriri weYoung Voters Platform vaEdgar Gweze vati kana pasina mubatanidzwa mumwe chete wakasimba ZANU-PF inonetsa kubvisa nesarudzo.
Ndationa sekunge zvakakosha kuti vatungamiri vemapato akasiyana-siyana ava vange vachikwanisa kubatana voita chinhu chimwe chete. Vakadaro kurudzira vanhu kurejista kuvhota, nekuti tikada kutarisa system itsva yakapinda iri kutungamirwa navana Mnangagwa nemasoja. Zvinoratidza kuti vanhu ivava ndo vaingobirira maelections kubva kunze kure kwese uku, saka zvikaramba zvakadai pasina kubatana vanhu ava vachatinetsa kuvabvisa.
Mutauriri wemasungo Human Rights Trust vatine mapingure vanotiwo kubatana kwakanaka nekuti sarudzo dzegore rinouya tinogona kuita mhirizhonga nenyaya yemasoja ave kutungamirira ZANU-PF.
Maonero andiri kuita ini ndeyekuti pakuvhota kwatinoita pari kuteera apa pachange pane mhirizhonga yakati wandei sezvo panopindira mauto tongoziva kuti hapana zvakanaka tikatarisa history yedu kubva 2008 mauto aitongopunyikidza kodzero dzevanhu saka apa tinotoona kuti pachaitika violence yakatokura kutodarika yatakamboona kumashure kwese nekuti iko zvino utungamiri huripo wakaiswa ipapo nemasoja saka vachatozvitivirira kuti vasabvisiwa pachinzvimbo bridge kuti varambe varipo saka panotoda kuti tiwane kana coalition yakakura chaiyo yekutika ndipo patingatobetserana kwete zvavari kuita zvokuti coalition yekwanhingina tikawana hwani yakabatana zvinotibetsera zvakanaka.
Mutungamiriri weHarare Residents Trust vaPrecious Chumba vashoropodza vatungamiriri vemapato anopikisa awa vati vari kurwira masimba ekutungamirira mubatanidzwa wakasimba izvo zvaita kuti mubatanidzwa ipatsanuke.
Weopposition pari zvino tikange takavatarisa kupatsanurana kwavo kuri kunyanya kubva panyaya yekuti uyo anoti ndini ndine kodzero yekurwisa ZANU-PF. Umwe nemumwe achiti ndine kwandakabva ndichirwisa neZANU-PF. Vamwe vanoti wakarohwa, vamwe vanoti iwo ndowakamirira opposition yose, vamwe vanoti ndowane vanhu vakawanda, ukuwo vamwe vachiti wakadzidza. Saka zviri kudikwa apa ndezvekuti opposition yose inofanirwa kucherechedza kuti dingindira recampaign yavo nderekuti kudini.
VaJefferson Chitando veRainbow Coalition pamwe navakurawo rechiwai veMDC Alliance vanoti mibatanidzwa yavo yakasungunuka kutaurirana kuti kuve nemubatanidzwa mumwe chete asi izvi hazviitiki nenguva diki diki. Studio 7 yakundikana kubata vamangoma vecode kuti vatipe pfungwa dzavo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Bato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP rinoti riri kushushikana zvikuru nezviri kuitwa nemauto ayo anonzi ari kutyora kodzero dzevanhu. Mugwaro raratumira kuvatori venhau, bato rePDP rinoti harisi kufara nekurohwa kunonzi kuri kuitwa vanhu nemasoja uye nekubvunza kwavanoita maserial number evanhu vanyoresa kuvhota. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wePDP vaJacob Mafume kana wokunzwa divi remauto panyaya iyi. Asi bato rinopikisa reMDCT rinoti harina chigumbu nemasoja asi nguva yekuti vadzokere kwavanogara yakwana. Tanonoka wando weStudio 7 abata mutauriri weMDCT Robert Gutu kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro pemauto.
Isu MGC inotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai hatipokani nemasoja. Ndoda kuti masoja kana vakateerera vatinzwa ipapo. Masoja ya madzedu, vana vedu, ya hanzvadzi dzedu, hatina dambudziko navo. Chatinongoda chete kungoti zvavakaita operation yavakaita pari zvino taarichikumbirawo kuti kana zvikwanisika nechimbi chimbi vochidzokeravo kumabharaki mapurisa achiita basa ravo. Tinoziva kuti mapurisa edu anga apindwa neuori hunotyisa. Tinoziva kuti mapurisa edu anga ongoswera mimigwagwa vakabata zviya zvimasimbi zviya zvinonzi zvimaspike zviya izvo vachiita kunge vari kutsvaga mari kuvanhu vedzimotokari vemabhazi nezvimwe zvakadaro. Hongu mapurisa eduwo anoda kuti aitwe tingangoti muchirungu reorientation neretraining. Vasaita chipurisa chavanga vakuita ichi cheubhanditi chavanga vakuita zvekunge vava ragtag militia vasisiri mapurisa chaivo chaivo. Saka ndofunga basa rakaita remasoja tinoritenda vapedza vachibatsirawo vamwe vava mapurisa kuvadzidzisawo kuti chinonzi law and order chii. Vapedza izvozvo vokurumidzawo kudzokera kumabhara.
Pane mashoko okuti vanzi vari kuparavo mhosva masoja. Imi pane chamatimanzwawo here maererano nekukanganisa kuri kuitwa namasoja mumastreets?
Pano naapo tiri kunzwa tiri kunzwa mareports akafanana nayo awo kuti pano na apo paitawo nyanya imwewo dziri mumilitary dziri kuita izvozvo dzokurova vanhu vatinotomboonawo pamasocial media pamawhatsapp zvimashort video zvemasoja achirova vanhu zvinhu zvakadaro asi toda kuti tikurumidze kutsinhira kuti mukuziva kwedisu haasi masoja akawanda ari kuzviita izvozvo saka ndoda kuti vateereri vazive kuti kana tichiti masoja hatitotaura kuti masoja ose hongu nouwando hwavo hapangashayikiwo dzimwe nyanya dziripo saka idzodzo nyanya idzodzo ndo dzatinoda kuti ade dzagadziriswa dzaregera kuita zveunyanya ndinofunga ivo vemasoja vane bazi ravo ravanoti rinonziro military police zviri nane kutika vari kutiteerera ndinoziva nguva zhinji vanoteerera Studio 7 vaonewo kuti vamwe vavo vanoita izvozvo zvechibhanditi zvoukoronyera vachikorovhera vanhu vachidhimanda mabribe nokurova vanhu vasiyane nazvo
Avanga vari mutauriri weMDCT Bobet Gutu vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7.
Vatereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNew York anoti abata munhu anofungidzirwa kuti ane chekuita nekuputika kwaitika pedyo nepanokwirirwa mabhazi paPort Authority Bus Terminal nhasi mangwanani. Boka rinodzima moto muNew York rinoti vanhu vana vakuwara muchiitiko ichi kunyange hazvo pasina kuwara zvakaipisisa. Vakuru muhurumende yemuIndia vanoti vari kubvunzurudza vanhu vakawanda nenyaya ine chekuita nekubatwa chibharo uye kupondwa kwemwana sikana ane makore matanhatu mudunhu rekumaodzanyemba reHaryana. Mutumbi wemwana sikana uyu wakawanikwa nemusi wesvondo. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rinoti Zimbabwe yakasarira zvikuru muwandu hwevana vanofa vari pasi pemakore mashanu nekuda kwechirwere chemabayo pamwe nekuzvarwa mazuva evacheche ava asati akwana. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru vanoona nezvekusununguka kwakanaka kwemadzimai akazvitakura mubazi rezveutano vaBernard Madzima vanoti vana makumi maviri nevapfumbamwe pavana chiuru chimwe vari kufa vasati vakwanisa mwedzi wekuzvarwa. VaMadzima vanotiwo vana makumi mashanu nevashanu pachiuru chevana vanozvarwa vanofa vasati vasvika makore mashanu. VaMadzima vanoti uwandu hwakakwirira zvikuru zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
Tatasa Zimbabwe iko zvinezvi tinoonekwa kuti mapavana 1000 anozvarwa 55 vanofa vasati vasvika makore mashanu pa every 1000.
VaMadzima vanoti ndufu zhinji dzevana vari pasi pemakore mashanu munyika dzinokonzerwa nemabayo nevana vanozvarwa nguva yavo isati yakwana. VaMadzima vanoti zvikamu gumi kubva muzana zvevana vanozvarwa muZimbabwe vanozvarwa nguva yavo isati yakwana, vakati asi chakakosha kuona kuti vana vachengetedzwa zvakanaka zvinoita kuti vasafe.
pama live birth muzimbabwe tinoita 400,000 to 500,000 vana vanozvarwa and about 10% of vanenge vari preterm chakakosha ndiyo vana vava kana vazvarwa vari susceptible to my infection kune zvese zvinokwanisa kuuraya vana because vadiki havakwanisa kudya zvakanaka.
Vamadzima vawedzerowo vakati nekuda kwekuti zvikonzero zvinoita kuti vana vazvarwe vasati vakwana nguva yavo hazvisati zvazivikanwa pasi rese kuvachengetedza zvakanaka ndonzira yoga inoderedza ndufu dzevacheche ava.
Zvikonzero zvekuti vana vanozvarwa vari mapreterm kunyika dzese hachizikanwa but sometimes vamwana vanozvarwa vari preterm.
Mukuru muwadhi inochengeterwa madzimai akazvitakura kuHarare Central Hospital, amai Dade Gertrude Pedzisai, vanoti kushaya zvekushandisa zvakakwana pachipatara ichi ndokumwe kunokonzera kuti varasikirwe, kunyanya nevana vanozvarwa nguva yavo isati yasvika.
The place in nzvimbo yacho inenge ine vana vakawandisa. Vakawandisa vana vacho kudaro, kubayisa pamubhedha yacho inodiwa, mubhedha inenge iri mishoma. Asi kune infection control hatibvumidzi kuisa vana tutu. Saka tinongambomuisa mubassinet, then tozoti quickly remove mwana iyeyo ipapo tikangowana mubhedha. Then tomuisa pamubhedha. Vana ava havakwanisi kufidha zvakanaka, vanenge vachida kumbobatsirwa nemadrip. Sometimes tinenge tisina mishini yacho yatinoshandisa kuti drip rifambe zvakanaka because zvavanopuwa zvinofanoregulatwa into small minute doses because vana vadiki stereki.
Amai Pedzisai vanoti one kuda kwevanasikana vanozvarwa vachiri vadiki avo vanenge vachitotyawo vana vavo vakazvarwa vasati vasvika, vana mukoti vanenge vaita basa guru. Amai Pedzisai vanoti kushomeka kwavana mukoti dambudziko guru ravari kusangana naro. Zvisungo zvesustainable development goals zvinokurudzira nyika kudzikisa uwandu hwevana vanofa vari pasi pemwedzi kuti vasadarike 12 uye 25 kune vari pasi pemakore mashanu pavana chiuru chega chega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri webato reMDC Mamogen Tsvangirai avari kutungamira zvakare mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance vanonzi vakatuma chikwata chakasimba kunotsvaga ritsiguro kunze kwenyika pamwe nekuti vekunze vamanikidze mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo, sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Chikwata ichi chinonzi chine nhengo ina dzinoti mutungamiri weimwe MDC Professor Walsh Mengube, mutungamiri wePDP Vatendai Biti, mutevedzeri wavatsvangirai vaNelson Chamisa pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume. Chikwata ichi chinonzi chiri kutarisirwawo kusangana nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump uye kuendawo kune dzimwe nyika dzinosanganisira Britain neEthiopia. Munhau dzedu dzemitambo, vatsigiri venhabvu vakawandisa vanoti vanowirirana nekusarudzwa kwemutambi weFC Platinum Rodwell Chinyengetere saSoccer Star of the Year sezvo mutambi uyu akashura mare kudarika vamwe. Michael Kariati anotipanya iye.
Kunyange hazvo kune vamwewo vanofunga kuti Ocean mushure weDynamos aifanira kuve akatora mukombe uyu. Vakawandisa vanoti Chinyengetere aive ari pamberi kudarika vatambi vese munyika. Vanofarira mushure vanoti mutambi weDimbare uyu aifanira kuve akatambidzwa mukombe uyu vachitarisa ivo matambiro aakaita pazera rake remakore 32, asi vakawanda havatendirani nazvo. Mutambi wekarati vaGeorge Afonso Mukuche avo vakambomirira nyika makundano eSouthern Africa vanotitsanangurira kuti sei vachifunga kuti Chinyengetere aive pamberi kudarika mushure.
Ocean aga rights was one of the contenders pekutanga but akazodipa form pekupedzisira. Uyu Rodwell akaramba achiendera mberi namoyo wacho akangoramba achiita seachipropela team kusvika Rodwell team yake yahwina championship, saka he deserves.
Vatatenda makazhu avo vasina divi ravakarerekera paDynamos neFC Platinum asi vachitevera maGreen Machine eCapes United vanoti kubvira mitambo ichitanga kusvika ipere chinyengetere akaramba ari pamusoro pemutambo wake.
Kubva seasoni ichitanga kusvika ipere ndiye aitamba bhora zvakanyanya. Akatombokuara, kukuare kwakaita tisambotarisira kuti achasimba achitamba bhora zvakanyanya, but akasimba achitosimudza mutambo kusvika iPlatinum yatora mukombe.
Kunyange hazvo vachifarira Dynamos vaBrandon Rora vanoti chinyengetere aifarira kuwana mukombe uyu sezvo akatungamira FC Platinum kutora mukombe weLeague, vachiti ivo havana chekuchema pavatambi vekugona kunenge kudada vari pamasoka stars.
Rudo chinyengetere haifana kuhina because akanyatamba zvakamwisa mvura nema maplayers sai FC Platinum akaiswa masoka stars akai complain was there ndokawina winning team saka akai complain ndochirengera tamabhora.
Mukutora mukombe uyu chinyengetere akatambidzwa mari inoita iyo zviuru zvishanu zvemadhora pamusoro pechiuru chemadhora icho akapiwa pakuve mumwe wevatambi gumi nemumwe chete vairwira mukombe uyu. Adlife Zvirekwi weCapes United uyo aive nemukombe wesoka star gore rapera anoti chinyengetere anofarira kutora nguva ino kupemberera kupinda kwaaita munhoroondo yemabhuku enhabvu munyika.
Ndinomuti makorokoto uve nekufara munguva iyi because inguva yakakosha mukutamba kwemutambi uye uzvichengetedze because zvinhu zvakawanda zvinoitika uye zvinhu zvakawanda zvinenge zvatarisirwa kubva kune munhu anenge aikwanisa kunzi soka star.
Zvakamira zvakadai chikwata chenyika chemaYoung Warriors chemaunder 20 nezuro chakarova Angola 1-0 mumutambo wavo wechipiri wemakundano ekosafa under 20 championships ayo ari kuitirwa muZambia. Chibodzwa chakabva kuna King Usama weDynamos chapinza maYoung Warriors mapoints mana vakaenzana pamusoro neNamibia iyo vachatamba nayo mumutambo wavo wekugumisira mugungano iri mangwana. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chinoenda mumasemifinari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi manheru ano tiri kutarisa nezveurongwa hwehurumende itsva hwemakore hwemazuva zana yapinda muhofisi, vachiti vanenge vaine gwara rekutevera munyaya dzebudiriro mumapazi nemapoka akasiyana-siyana ehurumende. Musakanganwa kupinda muchirongwa.
Kana wakatongozvarwa nekiri rako iro uchitongofamba nekiri rako kunyangwe uchifaita madziri yako iyayo uchitongofaita nekiri rako nekuti takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita munhu wegetu takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita munhu wegetu tinodzirova ngoma kunyangwe tiri sapapeni pavanorara nasiki isusu tinorara nacheni pavanotsvagwa kumba isusu hatirare padeni pavanofamba nepfuti isusu tinofamba najesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita munhu wegetu takangodaro takazvarwa takangodaro
Nzwisa yekambo takangodaro kubva kuna Killer T kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano reMedia Institute for Southern Africa Zimbabwe rinokwidza kuhurumende chichemo chekuti mitemo inomunyikidza vatori venhau ibviswe. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rinoti Zimbabwe ichakasarira zvikuru muhuwandu hwevana vanofa vari pasi pemakore mashanu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana mangwanani na 6 AM. Anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Musangana ntungamiri Nkomo.
Soko izikati.